Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Mani rakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 17/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
National Chairman Matori MDC, my Tabitha Khumalo, na Organizing Secretary we Bulawayo Province, Senator Helen Ziviri, anozikana nezita kuti Sepifo, vafungwa pamwe chete nevamwewo vengu vachifamba nawo vebato, ndofunga vanosvika gumi.
Sachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, muzvare Tabitha Khumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri, vasungwa nhasi nemapurisa muBruwayo. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anonzi aswera achitenderera muguta reBruwayo. Vatungamiri venyika dzemuSadak vosangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, muzvare Tabitha Khumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri gumi vasungwa nemapurisa muBruwayo nhasi. Studio 7 yaedza kunzwa kumutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe zvikonzero zvasungirwa vanhu ava, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutauriri weMDC mudunhu reBruwayo, vaSwithin Chirodza, kuti tinzwe zvaitika.
Nauti National Chairman Bato reMDC, my Tabitha Khumalo, na Organizing Secretary weBruwayo Province, Senator Helen Ziviri, anozikana nezita kuti Sepifo, vafungwa pamwe chete nevamwewo vengu vachifamba nawo vebato, ndofunga vanosvika gumi.
Vachirodza, mungatudze kuti vakuru venyava vasungwa vasungirwei?
Mhosva iri kunzi izvo vafambirei munharaunda vachipindura mibvunzo yevanhu, sekuti kuBruwayo South munoziva kuti takakundikana kuzvironga katatorerwa CTO neveZANU-PF. Saka inzvimbo yatinoti orphaned constituency, zvichireva kuti constituency yakamira senherera.
Vakuru venyava vari kupi pari zvino?
Pari zvino vari kutsavalala police station, vatorwa nepurisa akapfeka mbatya dzavo, asi hatisi kuziva kuti ndeveCIO here, ndeveAmy here, kana kuti zeta rapi, asi kwavari kuchavala na polisi.
Vakwanisa here kumunge vachimirirwa nemagweta?
Pane magweta ekuZimbabwe Lawyers for Human Rights aendako vachimirirwa naMainosi Milo Chanaiwa. Andodaira kuti kana zviri zvemagweta pari zvino hatina dambudziko.
Matimi vanga vachipindura mibvunzo kuvatsigiri venyu, mibvunzo iyi yanga yakanangana nei chaizvo?
Sezvo muchiziva kuti pane kuratidzira musi weMande semuvhuro, vanhu vengu vaida kuziva kuti kunopfekwa mbatya dzatowanzopfeka here sebato mibvunzo yakaita sekudaro. Saka zvinge zvisingaiti kuti vapindure dunhu rese pafoni, asi kuti vaende vachionawo vanhu vengu vadi vambotaudzana navo.
Iko kuratidzira kwakarongwa nebata renyu muguta reBruwayo kwakamira sei?
Tenge tutaura nemapurisa, nazvino tiri kutaura nawo mapurisa. Mapurisa arida kuziva kuti hapazoiti mhirizhonga here. Saka mangwana ndo patirosangana nemapurisa tichitaura tese kuti tiwirirane kuti tinoshanda tese kuti tidzire mirizhonga.
Muguta reBulawayo yenhasi maswera makazara mapurisa. Imiwo maonawo here mapurisa?
Ndaona mapurisa, mapurisa atosvika kuofisi kwedu kutenderera paofisi tisina kuakumbira uyezve tisina kana kumboita mirizhonga. Paswera pachitenderera helicopter gunship town sekunge zvinonzi taakuhondo. Isu hatina munhu watakatika kurwisana naye. Vasera pachitenderawo futi motokari idzodzo dzinonzi makanista dzine mvura inokachidza yeNational Army yenguva ari kutenderera kumupopoma nekuntumbani.
Mutauriri weMDC mudunhu reBulawayo vaSwithen Chirodza vachitaura vari parunhare vari kuBulawayo kwakare. Zvichakadaro, mapurisa anodzivirira mhirizhonga aswera achitenderera muguta reBulawayo nhasi zvichitevera zhowezhowe yakaitika panze pedare raMajistrate Nezuro Manheru zvichiteverawo mutongo wakapiwa Ishe Felix Hlahla Yamangwe Ndiweni. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Muguta reBulawayo maswera makazara mapurisa zvisingawanzoitika mazuva ose, izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina kugadzikana muguta iri. Kushaya mufaro uku kuri kuitika muBulawayo zvichitevera kurohwa kwakaitwa vanhu vakakuvara zvakaipisisa muHarare neZuro, umo vanhu vanodarika zana vakakuvadzwa nezvombo zvaishandiswa nemapurisa ayo aidzinga vanhu vakanga vapinda muguta, zvichitevera kurudziro yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yekuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira. Asi kuratidzira uku kwakamiswa nemapurisa achishandisa chikamu chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Nezuro muBulawayo makamboitawo zhowezhowe zvichitevera kutongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemisere kwakaitwa Ishe Ndiweni mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupisa nekuputsa zvivakwa kundava zinduna. Ishe Ndiweni vakatongwa pamwe nevamwe vanhu makumi maviri nevatatu, asi vanhu ava vakapiwa mutongo wekuti vaite community service yemaawa mazana mashanu nemakumi maviri nemashanu pamunhu. Gweta raIshe Ndiweni vadhumisani Dube raudza Studio 7 kuti kupikisa kwavo mudare reHigh Court mutongo wakapiwa Ishe Ndiweni kuri kunonotswa nekuti havasati vawana magwaro avanoda emafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare. Mumwe mugari wemuBulawayo vaMoses Kumbweya vanoti mutongo wakapiwa Ishe Ndiweni unoratidza kuti vematare vave kutonga vachitarisa kuti munhu abuda mumba mani.
Pane nyaya dzepolitics apo. Tagare isu tiri kugunyuta nekudhura kuri kuita zvinhu. Kurohwa kwatiri kuitwa nekubatwa kwatiri kuitwa nemapurisa nemauto. Pamusoro pezvo vopinda vakunobata mambo nekuti ivo vanoda kuti mambo aite zvavanoda. Ndione zvakakodzera. Tinopa kugununa kukuru. Tinoti isu sevagari Chief Ndiweni should be released. Anofanira kuregegwa pana kana nyaya.
Bato reMDC rine urongwa hwekuratidzira muBulawayo nemusi wemuvhuro. Murongwa hwebato iri huchaona kuratidzira kuchiitwawo svondo rinouya mumaguta anoti Gweru, Masvingo neMutare. Pane chikwata chiri kukurudzirawo vagari vemuguta reBulawayo kuti varatidzirewo nemusi wemuvhuro senzira yekuratidza kusafara nemutongo wakapiwa Ishe Ndiweni. Izvo zvinogona kuve izvo zvapa kuti mapurisa ave akawanda muguta reBulawayo pachityirwa kuti mhirizhonga inogona kuputika chero nguva muguta iri. Munyori wesangano reBulawayo Church Leaders, Reverend Skalocele, vanoti sangano ravo riri kukurudzira ruzhinji munyika kusaita zvemhirizhonga.
Isu sevechurch muBulawayo tiri kukurudzira veruzhinji kuti kana vachizoratidzira nemusi wemuvhuro sezviri kutaurwa, tinoti izvi ngazviitwe murunyararo. Ikodzero yevanhu kuti varatidzire, asi tinokoshesa runyararo uye tinokurudzirawo mapurisa kuti achengetedze runyararo sezvana vanofanirwa kuita kubasa ravo. Vasawanikwe varivo vanodena mhirizhonga. Tapota.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti sei mapurisa awandisa muguta iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vatungamiri venyika dzemusadhaku vari kusangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Musangano uyu uri kupera mangwana. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro wekomiti yesadag inoona nezvematongerwo enyika pamwe nekugadzikana kwedunhu iri. Mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu ndivo vari kutambidza chimuti kuna vaMnangagwa kuti vange vari sachigaro veSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Musangano weSADC uri kutarisirwawo kubuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vemuZimbabwe nenyika dzekumawirira. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti zvigaro izvi ndezvemadzoro uye zvinopiwa nyika chete kwete kumunhu. Ndabata vamavhinga kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika kumusangano weSADC kuTanzania.
Chekutanga chatikada kutsanangura ndechekuti kutora chigaro chasachigaro weSADC Organ Trekker on Defense, Politics and Security azvireve kuti kusarudzwa, hakuna sarudzo dzinenge dzaitwa. Chinongoripo chete ndechekuti nyika dzemuSADC dzinopana mukana chazvemadzoro zvekuti kana kukabva Zambia kunzi nyika inotevera iZimbabwe pamajana iwayo pasina sarudzo dzinoitwa. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti chigaro chinotorwa nenyika kwete nemunhu, kureva kuti chigaro cheZimbabwe hachisi chigaro chavaMnangagwa.
Mukupana zvigaro izvi, nyika dzemuAfrica dzinokoshesawo here mamiriro anenge akaita zvinhu munyika dzevakuru ava vanenge vachipuhwa zvigaro zvamati izvo zvinenge zvichipihwa nyika idzi?
Dambudziko riripo nderekuti mukupana zvigaro nyika dzemuSADC hadzitarisi zvachose mamiriro ezvinhu mukati menyika inenge ichipuhwa chigaro. Zvinongonzi idzoro renyika ipi dzokupuhwa vachitevedza madzoro nechijana pasina kutevedza kutarisa kuti zvakambomira sei mukati menyika. Zvichiunza dambudziko guru seratiri kuona iko zvino kuti nyika yeZimbabwe ine matambudziko akanyanya. Takaona kuti mazuva mashoma apfuura mapurisa akashandisa chisimba chakapfuurira kurova vanhu, kukuvadza vanhu, matambudziko ekodzero dzisiri kuchengetedzwa. Asi zvese izvi hazvicherechedzwe. Pedzezvo utungamiri hweZimbabwe vanenge voda kuita sekuti paitwa sarudzo dzinotsigira mamiriro akaita zvinhu mukati menyika. Hazvisi izvo, kunenge kuri kubata vanhu kumeso.
Vamavhinga, nyika dzemuSADC dziri kutarisirwa kubuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisirawo nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seBritain, America nedzimwe. Munoona here zvisungo izvi zvichishanda?
Zvisungo zviri kutaurwa nenyika dzemuSADC hazvina maturo uye hazvina zvichinji zvazvinosandura kunze kwekuita sokuti vatungamiri veSADC vakatongopepana vachipapadzirana kumusana vasingataurirane chokwadi chekuti runziro ndeipi yaunza zvisungo izvi nezvirango zvakatemerwa vatungamiri. Tinoziva kuti zuro ndizuro uno mumwe mukuru wemauto muZimbabwe vapanyati vakatoiswa zvepasi pezvirango kuAmerica nenhau yekurohwa kwevanhu nekupfurwa kwevanhu pakutarisira kwakaitwa mugore rakapera muna Nyamaguvhu nekumwe kwakaitwazve mugore rino kutanga kwegore rino pakafa vanhu vakapfurwa nemauto. Dambudziko rinofanira kugadziriswa nenyika yeZimbabwe hakusi kutsvaka mashoko edzvene kana kuti ekukwenenzverwa nedzimwe nyika dzemuchamhembere kweAfrica, asi kuri kutsvaka kuti sei vagadzirisa matambudziko. Tinoziva isu kuti boka rakagadzwa navaMnangagwa Remotelande Commission rakataura pachena kuti mauto akapara mhosva vakatyora kodzero ngavasungwe varangwe nemutemo. Hazvina kuitwa zvese izvi. Kana SADC isingazvitarisi hapana zvairi kuita. Iri kungovaraidza zvayo nyika yeZimbabwe ichiitwa tyokuvatavata matambudziko achiramba achizavirana panzvimbo imwe chete.
Tiri kunzwa zvakare kuti musangano weSADC uyu uchange uchikurukura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nekuchengetedzwa kwenyika dzemuSADC. Asi zita reZimbabwe haripo. Tiri kuona pakandwa zita rakaita seLesotho. Munozviona sei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, zita reZimbabwe risiri paurongwawo?
Zviri kuitwa nevatungamiri veSADC zvinongotaridza chete kuti vari kuzeza, vanotya utungamiri hweZimbabwe, vanoda kudherera nyika dzavanoona sekuti idoko sana Lesotho ndovanenge vakungosainzwa vachinzi ngatigadzirisei zviko, asi tikada kutarisa matambudziko ari kuLesotho kupindira kwemauto mune zvematongerwo enyika, matambudziko akangofanana neari kuZimbabwe.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg kuSouth Africa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Tariro Muchaiwa, avo vanogara ivo kumhondorongezi asi vanga vari muHarare, umo vanga vari pakuratidzira kwakaitwa muguta guru iri nezuro. Kuratidzira uku kwanga kwadeedzerwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Takaona vanhu vazhinji vachikuvara, vazhinji vavo madzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Imi manga muri pachiitiko chanezuro here uyezve zvakafamba sei?
Zvinhu zvatibata zvisingaiti zvokuti tachida kungodemonstrate all peacefully, but hazvina hazvina kufamba mushe. Vanhu varohwa zvinonzi satsitsi munoziva kuvanhu vaitwa ngemhuka. Zvinhu zvisina kutibata mushe zveshuwa zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvakatirwadza kwezi vanhu varohwa zvinhu zvasingatomboite nemapurisa. Tachida kungodemonstrate all peacefully kuti zvinhu zvifambe zvakanaka tunzikowo zvatiri kuchema, but hazvina asina kufamba mushe.
Imi manga makaenda here kuchiitiko ichi?
Nanditorimo muHarare, nandirimo ndairemo.
Titsanangurirewo kuti zvakafamba sei?
Inini nandiri muna masamora mashaya umuyamo. Saka tatichifamba tichiimba tichidemonstrata zvakanaka. Isusu tatichiimba tiri mustreet tichiimba tichifamba tichiuya famba tichifamba kuna samora mishokwekwa tichiimba. Pabuda mota yemapresidential guard vanhu vakatanga kudzoserwa kumasure, takatanga kumhanyisiwa nemapurisa vakakadzwa bhati yegasi. Vamwe vangu vananditori navo tatozosangana navo after 2 hours vachitotaridza kutorohwa bhutsu dzatosara mastreet varohwa vanhu. Zvandirwadza zvisingaiti.
Imi semadzimai munoona sei zvaitika izvi?
Zvinhu zvisina kumbonaka semadzimai, hazvina kutibata mushe zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvatirwadza kozi kutoabhiuswa, kurohwa madzimai muchihembe dzichifuguka kuenda mudenga muchirohwa nevana vadiki, mapurisa vamwe vacho vangatori vana vadiki vachirohwa mazera anamai vavo. Zvinhu zvinorwadza zvisingaiti nekuti zvinhu zviri kuitika muzimbabwe muno muzimbabwe zvinhu zviri kusangana nemunhu wese. Taifanira kungobatana tochema zvichemo zvedu zvinziko, but zvatotaridza kutoti muzimbabwe macho hamuna president vedu havatorina hanya nesu, havatorina basa neupenyu hwedu.
Imimi nhunha dzenyu dzanga dziri dzei semadzimai?
Tatichemera nyaya yemabasa, tiri masingo madha isusu. Tatichemera nyaya yemabasa kuti titengese mastreet, tinenge tichingomhanyisiwa vadu titengese mastreet. Tivavhotere kuchaita mabasa, hakuna mabasa, mari dzacho hadzisi kuwanikwa. Tikushaya kuti vana tovachengeta nei, izvezvi vana vari kuvata mumakiu emvura vachicheredza mvura, hakuna mvura, vozomuka vaenda kuchikoro. Izvino tikusaga mari dzemaskupizi zvinongokwira, mishonga tichibvendemuno tinenga nemaUSD tinomawanetu, magetsi hakuna. Zvinhu zvinotibata zvekuti zviri kuafekta kuzvinhu zvese zvinenge afekta madzimai kunyanya, kozi tisine masishwezi, tisine vana tetu tinavo pagiraundi, zvinorwadza.
Imi makawanikwawo muchikandirwa hutsi hunokachidza here, zvakafamba sei?
Tatozovageza kumeso takandirwa matiyegasi.
Kune vamwe vamanga muri kufamba navo matimimi makatozovaona kwafamba maawa akati ivo vanga vachiti vakabatwa sei?
Kozi zvakangoitika chipitipiti zvokuti munomwe akangomhanya kwake, umwe achiti asiya bhusu, umwe akatochekeka achitaurwa nemheno yazi chaboko. Vanga vane chaboko kwete tsvimbo dziya dzavanoshandisa, achitaurwa nechaboko pagumbu, anga akatochekeka kurohwa chaiko. Tikatozotora hembe takasunga gumbu, hapana zvatatichagoita.
Pavanga vachitaura nemapa vanga vari kuti chii ivo vanga vari kukudzorai mumashure kana kukanda hutsi uyu unokachidza?
Hapana anga achitaura nomwe, kozi vanga chingomhanyiwa. Saka patati mhanya nematiyegasi tiri tikuchitiza matiyegasi. gazeti tichikuenda kusaidi zvisina ka ndoko vanga vachiwandira ko ndoko vanga vachiuya nako mai vakatanga kurova vanhu haina ndatozongomhanya ndechikosora ndakazongogesa kumeso ndozotakautsvaga vamwe vangu mafoni vamwe vati vanga zvichizva tarasa mafoni hazvina kufamba mushi hazvina varova vanhu kunge vana vavo so
tipewo nhoroondo yenyu semudzimai muri kurarama sei zuva nezuva uyezve zvii zvamungada kuona zvichisanduka
devatisandurira zvinhu kwaonekwawo mabasa vana vedu vaenda kumabasa izvezvi muharare dzangova mbavha vana vakuita zvemadrugs nepapusaka pekuti hakuna mabasa dei tabatsirikana zviri kurwadza mupenyu wemuno muzimbabwe wakurwadza vana vangorarama upenyu chiro kwamuendesa kuchikoro mwana zvinenge icho rakapasa hakuna mabasa anopedzera kungoita bragadin haatarwadziwa
saka imi munorarama sei zuva nezuva
waini ndinotengesa ini ndinototengesawo ndinotohodzawo zvinhu muharare munotitengesa panze ndoupenyu hwangu ndinototengesa nditori vhenda vana vangu ndokutoendesa kuchio tinenge tichingomhanyisa tichingosenga zvinhu tatongojaira ndoupenyu hwacho hwatiutorarama muharare
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Yes, no, tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevanhu vanodarika zviuru zvina vagere muKenya asi vaine midzi muZimbabwe. Vanhu ava vagara munyika iyi kwemakore 50 asi vanga vasina magwaro anovaratidza kana kuvacherechedza sezvizvarwa zveKenya uyewo vasina magwaro anovacherechedza sezvizvarwa zveZimbabwe. Asi hurumende yeKenya yakatanga mazuva apera kuchicherechedza vanhu ava kuburikidza nekuvapa mabirth certificate. Kuti tinzwe nezvenhoroondo yemhuridzi, tabata mumwe wevakuru vemhuridzi.
Inini ndinoitwa vaOliver Muregerera. Nzvimbo yatigere tinogara nzvimbo inonzi Kiamba kubva kuCentral Kenya muKiambu. Nzvimbo yekutanga yatakatanga kusvikogara chipinda muno muKenya muna 1962. Takasvikogara panzvimbo inonzi Ngongo tikazotama takubva muna 1963. Tichiuya pano panonzi paKiamba munzvimbo yeKiambu iri Central Kenya, Central Province.
Makapinda muKenya muri vangani 1962?
Muna 62, nguva iyoyoyo ini ndakanga ndichiri muduku. Asi kubva mutsananguro dzaitsanangurwa. Vabereki munomu vakapinda muna 62, grupu rakapinda rekutanga. Ranga rine vanhu vanokwana 12.
Chii chikuru chakaita kuti chikwata ichowe chevanhu gumi nevaviri vasiye kuZimbabwe vachienda kuKenya?
Tsananguro pfupi dziri pachena ndedzekuti dzokuuya kwavo hakuna kunge kuri kuuya kwekuya kuzobvakacha kwete. Vanhu vakanga vari vechechi yaJohani Masowe inozikanwa muZimbabwe yese. Zvino vakatevera Johani, ndivo vateveri vaJohani chaivo chaivo vechokwadi. Vakatorwa naJohani vachinzi vakufamba nebasa rake. Vakauya naJohani Masowe kusvikirira vasvika muTanzania. Ndoma vakazobuda muTanzania vakuuya muno muKenya kuzopinda kwavakaita muna 62. Asi vakapinda vari vanhu vakauya kuzoparidza vhangeri.
Saka chii chakazoita kuti vagare muKenya panzvimbo yokupfuura vachiparidza vhangeri?
Sekupinda kwavakaita munyika ino yeKenya, iye Johani Masowe akati nzvimbo ino yeKenya ndo icha evangelization station yekuti iyo anenge akabheza wakabheza muno vachizobuda muno vachifamba nedzimwe nyika kusvikirira vapedza chipikirwa chavakanga vapikirwa kuti vanofanirwa kuti vafambe nyika nomwe. Nyika idzodzo kunge dzazara ndopavanozokwanisa kuti vadzokere kuZimbabwe.
Saka vakatambirwa sei muKenya kubva 1962 iye?
1962 muKenya munomu vakauya Kenya isati ya independence, isati yapi ya gena independence. Vapinda muno vakagara kusvikirira Kenya ichizogena independence zvino independence yakatorwa vamuno ndipo pakazotanga ushamwari wakatanga na president wekutanga wenyika ino yeKenya vaJomo Kenyatta. Ushamwari wacho wakatangira pamwana wacho ainzi Peter Muigai Kenyatta. Ndiye akava neushamwari newabereki vedu kusvikirira azotora ushamwari huya ndobva atibatanidza nababa wake mzee Jomo Kenyatta. Kubva ipapo ushamwari iwo wakabva wagadzira kuti vakuru vedu kana kuti vabereki vedu vakava vanhu vakava nechivimbo chekuti hakuna chakaipa chese chese chingavawane, nekuti vakava vanhu vakavanga vakatsigirwa neumambo ariye president. Saka na kugara kwavo havana rimwe dambudziko ravakawana. Kuzosvikira kufa kwavaJomo Kenyatta, vaJomo Kenyatta vafa ndopakatangira dambudziko revapostori vakauya nababa Johani mukati menyika ino yeKenya, nekuti vakatanga kusungwa kupinda mumatorongo kuti vasenze vanhu vasasasenzi, vakutadza kusenza nekuti vanga vasina matsamba akakwana, vakunzi maforina vanofanirwa kudzokera kunyika kwavo.
Tichiona nguva yese yavakanga vagara muKenya, chii chakavatarisa kuti vange vachiwana magwaro emuKenya ekuti vagare zviri pamutemo?
Constitution yakanga iripo kubva paindependence yanga isina maarticles anobvumira kuti munhu ari foreigner angapuhwe citizenship.
Saka dambudziko irori tichitarisa pane upenyu hwanhasi riri kugadziriswa sei?
Kusvika padambudziko ranhasi rino iri tinototi takatanga kununurwa kubva munana 2010 pakaimplementwa new constitution yeKenya. Zvino zvakaitika izvozvo ndozvo pakabva pazowanikwa mamwe maarticles akakwanisa kubvumira kuti munhu ari foreigner awane citizenship.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera, vanove mumwe wevakuru mumhuri yevashona vagere mudunhu reKiamba muKenya. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7, animi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Black Rhinos 1, Chapungu 2. Harare City 1, Manika Diamonds 2. Chicken Inn 1, Yada 1. Topedzisira nemutambo waitwa pakati peTel 1 neBulawayo Chiefs wapera uri mangange 2-2. Bana, you know I love you, right? Give him my all, babe. You're all that I need. You make me happy. First time I saw your face, Jimmy Choo's baby saw your taste. It was sweet, ma. Put my hands on your waist. Ask Shirley girl, are those fakes? I was playing, ma. What's your number? So I called your place. Trying to make you dish all your mates. What you saying, ma? Cause the chick with all your grace shouldn't give love to all those fakes. That you be dating, ma. Bobby Kutali said it's hot. When it's in it's a guy, you could tell it back. Came through old school, ding and one. But I beg you look good, dang it hot. Baba Ndaku Unzira Madora. Could see me, Tori your daughter. Mama Ndaku Unzira Morora. Welcome your new daughter. Shawada, iwe, eh. I'll give you my all. Shawada, iwe, eh, eh, eh. Oh, I'll give you my all. Hey, Anzi Zawada Mumanzi wa Titan uchiwa kwa muri uchiwa kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Sachigaro weMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa, muzvare Tabita Kumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri, vasungwa nhasi nemapurisa muBuruwayo. Vatungamiri venyika dzemuSadak vosangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti pa www.voanews.com.
voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imi namutungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isikhathi